Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikumi 22, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vanogona kusvika gumi nevaviri kana vamwe vachine zvichemo zvikatambirwa neZEC. Vanachiremba kuparire nyatwa vari kuvhiya mumwe murwere mwoyo zvakapedzisira kuitwa makore mashanu adarika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uvandu hwevanhu vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika muZimbabwe hunogona kukwira mushure mekunge komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yawedzera nguva yekutambirwa kwemagwaro kuitira kuti vese vakasangana nematambudziko pakubhadhara mari dzavo vakwanise kuita izvi. Mumashoko kuvatori venhau vanoona nezvesarudzo muZEC vautoile Slaigwana, vati vose vasina kukwanisa kubhadhara mari nezuro vange vaita izvi nhasi nenguva dza5 manheru. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muchiziriso nhasi, mukuru anoona nezvesarudzo muZEC vautoile Slaigwana vati vanhu ava vapiwa mukana wekugadzirisa nyaya dzavo kusvika nenguva dza4 nhasi masikati. Asi mutungamiri webato reLabour Economists and African Democrats Lead, Muzvare Linda Masarira, vaudza Studio 7 kuti ZEC yanonoka kuvazivisa asi vange vave kumhanya-mhanya kuti vanobhadhara mari yakasara nezuro.
Kubudisa notisi yavo mabhengi avharwa, saka ndiri kutomhanyira kuendako kuZEC nomination kuti kwacho kuti ndinonzwa kuti proof of payment yepafoni vanoitora here kana vachinge vabvuma ndotransfera mari yacho.
Hatina kukwanisa kubata mutungamiri webato reUnited Zimbabwe Alliance amai Elizabeth Valerio kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Amai Valerio ndemumwe waavo vakaita dambudziko rekubhadhara mari mushure mekunge magwaro avo atambirwa. VaBlessing Kasia Muru veZimbabwe Partnership for Prosperity Party vaudza Studio 7 kuti mari iri kudiwa neZEC yakawandisa.
Tikakwanisawo kubhadhara mari yachona wakanga akaiswa neveZEC kuti bhadhari iyo $20,000. Nyangwe zvayo yakati nyanyei, hazvina hazvo basa nekuti zobasa iri nderekuti tinoda nyika yedu.
Kana amai Masarira naamai Valerio vakakwanisa kubhadhara nhasi, zvinoreva kuti uwandu hwevanhu vari kukwikwidza huchakwira kubva pavanhu gumi varipo pari zvino. Gumi ava ndevanoti vaEmerson Munangagwa veZANU PF, vaNelson Chamisa veCitizens Coalition for Change, vaLovemore Maduku veNational Constitutional Assembly, vaDouglas Monzora veMovement for Democratic Change, vaJoseph Makamba Busha veFree Zim Congress, vaTrust Kohora veZimbabwe Coalition for Peace and Development, vaBlessing Kasia Muru veZimbabwe Partnership for Prosperity Party, vaHarry Peter Wilson veDemocratic Opposition Party, vaSevia Kasukwere avo vakazvimiririra uye Dr. Gwinyai Muzorewa veThe UANC Party. Mutauri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change yavamonzora vaWitness Duve vauza Studio 7 kuti vanzwa nezvechiziviso cheZEC uye vange vave kugadzirira kudzokera kudare renomination court kuti vanonyoresa nhengo dzavo dzakatadza kubhadhara nezuro.
Nanhasi tichiri kutaura navo kuti kana zvakona tichatongoenda kumataredzimoso kumakotsi ikokoko tonopuwa mvumo nemachachi kuti tinge tichibhadhara mari yedu, tozokuzivisai kuti vangani vatagona kupinza nenzira iyoyo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato guru nopikisa reCitizens Coalition for Change sezvo akafanira kubata chinzvimbo chemunyurano nezvesarudzo vaIan Makone vange vasiri kubatika panharembozha yavo. Mutauri webato iri Muzvare Advocate Fadzai Mahere vange vasati vapindura mibvunzo yedu. Zvichakadai, vanoona nezvekurongwa kwemisangano muzanu PF Dr. Mike Bima vaudza vatori venhau muHarare kuti nhengo dzavo dzese dzichakwikwidza musarudzo dzakabudirira uye vanofara kuti vakabuda vasina kukwikwidza mumawadhi makumi mashanu nematatu.
Tinofara kuti kune zvinzvimbo zvinokwana 53 vezanu PF vakapinda vasina unokwikwidza. Saka kwaiko zvino tatoisa muhomwe 53 seats already. Taakutopembera
vatiwo bato ravo richaparura gwaro rezvavari kuda kuitira vanhu kana kuti manifesto pamwe neurongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro musarudzo nemusi wemugovera kuchipinge, uye vose vachamirira bato vachange varipo. Vanongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa kuti ZEC ipe mukana kune vakatadza kubhadhara mari, asi kuti vanhu vanofanira kungwarira.
So tinofanira kuva very careful tisati tatanga kupembedza kuti ZEC yaita zvakati munopurirwe chidhura chemakandidhetsi mamwe asingatombozikanwa.
Mutauriri weZEC vaRodin Kiwa vanoti vakamirira kuzwa nevashandi vavo kuti zvakafamba sei pamanomination court ese munyika. VaKiwa vabvumawo kuti dare represidential nomination court richakavhura kugadzirisa matambudziko akasangana nevamwe vanoda kupinda musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tichiri panyaya yekunyoreswa kwevanoda kukwidza musarudzo dzegore rino, kudare renomination court rigaitinzwe zviri kuitika kuBulawayo kubva kumutori wedu wenhau kudzanai Musengi.
Mudunhu reBulawayo, sezvakaitika kumatunhu ose munyika, bato riri kutonga reZANU PF rakakwanisa kunyoresa vamiririri pazvinzvimbo zvose kusanganisira zveparamende nezveukanzura. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rakakwanisawo kunyoresa vamiririri pazvinzvimbo zvose kunze kwezvinzvimbo gumi zveprovincial council izvo zvave kuzovepo sekuzadzikisa mutemo wekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution. Bato iri rakave nevanhu vaviri vairimiririra mumaconstituency mana, uye rakavezve nevanhu vaviri vaiti vanorimiririra mumawadhi mapfumbamwe pamawadhi makumi maviri nemapfumbamwe emudunhu reBulawayo, zvinove zvakaitika kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Mutauriri weCCC mudunhu reBulawayo vaFelix Mafa vakati kune vanhu vaiva vafojera magwaro vakati vari kutora matanho panyaya iyi.
Hativazivi imbavha dziri kuda kungokanga vakomita inonzi electoral fraud. Vaba simbulu yedu vakafoja masignature, saka tanzizo na presiding officer, we have to inspect then lodge that complaint to the electoral court.
Zvisinei nekutaura kwemutungamiri webato reMDCT vaDouglas Monzora kuti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo, bato ravo harina kukwanisa kunyoresa vose vanofanirwa kukwikwidza muparamende, uye rakakwanisa kunyoresa vanokwikwidza paukanzura gumi chete. Kunyange hazvo vanokwikwidza kukanzuru vasingabhadhare mari, mutauriri webato iri vaWitness Dube vati kubhadhara mari ndiko kwakakanganisa urongwa hwavo.
Munoona kuti mabanks ane malimits, masystem ekubhadhara acho yatinoti network inongonetsawo. Kozoita nyaya dzekuti mabond notes acho chaiwo kuti uwawane akakwana achibuda mubhengi kune zvakawanda zvinoitwa. Saka tiri kutaurirana neZEC, kana tapedza ndopatichaisa statement.
VaTimothy Chiguvare, mutungamiri webato rePeople's Progressive Party, avo vakakundikana kuzvinyoresa nekunyoresa vamwe vavo vati vari kukwira kumatare kuti nyaya yemuripo unodiwa iongororwe.
Toona sunge pakatadzwa chaizvo, nekuti hazvitarisirwe izvozvo kune vatungamiriri vatoti ndivo vatakaisa pazvigaro. Ivo pavakapinda pazvigaro izvozvo havana kumbobvisa mafizi akadaro.
Nyanzvi munyaya dzesarudzo vari muongorori akazvimirira vaSolomon Bobo Spunu vati vanobvumirana nemaonero ekuti mari inodiwa pakunyoresa kukwikwidza kuve muparamende kana kukwikwidza kuve mutungamiri wenyika yakawanda. Asi vatiwo pane zvimwe zvikonzero zvakatadzisa mapato anopikisa kuti vakwanise kunyoresa zvisinei nenyaya iyi.
Chatinoona ndechekuti ruzhinji rwakazvisiya kuti zvizove zvinhu zvekupedzisira kuita. Asi tinoziva isusu kuti boka rinoona nezvesarudzo rakavhura iro sesi mazuva akawanda asi vanhu vakanga vasingaende nemapepa avo, vanga vasingaende kunoconfirma zvaidiwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvavanga vainazvo, zvimwe zvakakosha, zvimwe zvisina, zvimwe zvisina maturo. Saka tinozoona kuti nekuda kwaizvozvo pakazenge pane chimbi chimbi nezuro, vanhu vachida kuti vaedze kubata deadline, vamwe mapepa avo akazopedzisira arambwa, vamwe vakanopinda mumakotsi asiriwo. Asi zvose izvi zvinongoratidza kuti vemapato ivavo vakanga vasina kunyatsogadzirira nemazvo.
Mutedzeri wasachigaro weZimbabwe Electoral Commission vaRodney Kiwa vati ZEC yange isati yapedza kuongorora zvizere zvakaitika pakunyoreswa kwevanoda kukwikwidza, asi vati sangano ravo rakaita munguva yakafanira zvose zvaifanirwa pamutemo kuzivisa zvaidiwa kuitwa nevaida kukwikwidza pazvinzvimbo zvakasiyana-siyana. Vatiwo bato ravo riziro rinotara mari inodiwa pakukwikwidza pazvinzvimbo zvakasiyana-siyana izvi.
Hatiite mutemo, saka kana vanhu vasingagutsikani munamato wangu ndokutoti iwo as first order of business vanofanira kudiscuss on the way forward, but isusu sumamamira azvakaita tongotora mutemo semutemo.
Kune nzvimbo dzakawanda dziri kutariswa neveruzhinji kuti makwikwi achabuda sei, kusanganisira Cowdery Park constituency uko gurukota rezvemari vamutuli Ncube veZANU PF vachakwikwidzana newechidiki weCCC Pasho Raffles Banda. Nyika yakatarisana nesarudzo dzichaitwa musi wa23 mumwedzi waNyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Zimbabwe nhasi yatanga chirongwa chekuvhura mwoyo pachipatara cheparirenyatwa, izvo zvakaguma kuitwa muna 2018. Parirenyatwa ndicho chipatara chega chichange chiita maoperesheni ekuvhura mwoyo aya. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vakuru pachipatara cheparirenyatwa vaudza Studio 7 kuti vange vachitarisira kuti urongwa hwekuvhiya murwere wokutanga muzvare Blessing Bonda unge wapera nguva dzekuma 7 manheru ano. Urongwa hwekugadzirira kumuvhiya hwanga hwatanga mangwanani ano. Vari kutungamirira urongwa uhwu ndiDr Simukai Machawira. Asi vachitaura nevatori venhau nezuro, Dr Machawira vati kuvhurwa kwemwoyo kwakapedzisira kuitwa muna 2018, vakazivisawo kuti vari kushanda nechikwata chevana chiremba nevakoti vari pakati pegumi nevashanu nemakumi matatu. Vanotiwo vana vanodarika zviuru zvina pagore vanoita dambudziko rezvirwere zvemwoyo munyika, vachiti vamwe vanozongopedzisira vashaya.
Plus minus 4,000 children that are born each year in Zimbabwe need some sort of open heart surgery for them to be able to survive. A lot of them will succumb to the natural disease progress due to untreated disease.
Vana vari pasi kana kuti vanodarika 4,000 munyika pagore vanenge vachida kuvhurwa moyo kuti vararame, asi vakawanda vavo vanoshaya nekusavarapwa kwechirwere chemoyo ichi.
Vachitaura apo panga pachigadzirirwa kuti muzvare Bonde vatange kuvhiyiwa, gurukota rezveutano uye vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vati kunyange zvakapedzisira kuitwa munyika muna 2018 vakwanisa kuunganidza zvikwanisiro zvinodiwa kuti zviitike zvakare.
Panguva yese tanga tiri mushishi nekuti tiunganidze zvikwaniso zvacho zvinodiwa nekuti nyaya yekuvhura mwoyo pane basa, panoda zvikwanisiro zvacho zvepamusoro uyezve zviripo zvenhu.
Vatiwo muzvare Bonda uyo ane makore makumi maviri nemapfumbamo ekuberekwa uye ari nherera angasisakwanisi kuita mabasa kusanganisira kubika nekuda kwechirwere chemwoyo ichi. Vatiwo vanga vachisangana nedambudziko rekuda kuvhurwa mwoyo vanga vachinorapwa kunze kwenyika. Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr Henry Madzorera vati kunyange zvazvo zvichifadza kuti varwere vave kukwanisa kurapwa chirwere chemwoyo munyika, zvinhu zvinosuwisa kuti nyika yakaita seZimbabwe ipedze makore ichitadza kuzviita.
Sejari inongoitwa kune dzimwe nyika sezvatinongoita kusvina mamota zuva nezuva, hazvifaniri kutombobuda munews kuti kwaitwa open heart surgery. Zvinhu zvatofanange zvinota kutongoita pazvipatara zvakawanda kwete paparenyato hospital chete.
Munyika manga musina chipatara chehurumende kana chakazvimirira change chichivhura moyo. Nyanzvi dzinoti operation yekuvhura moyo kana kutora maawa matatu kana mana kana pasina zvakaoma, asi zvinogona kutora maawa anodarika 16 kana murwere aine zvimwe zvinogona kukanganisa kuviwa kwake. Parirenyatwa inoti ichatanga kuvhura moyo yevanhu vakuru vachiti ndo vasinganyanyi kunetsa zvichienzaniswa nevana, asi yatichazotanga kuviwa vana munguva pfupi inotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mufundisi Moira Mugobogobo vekereke African Apostolic Faith inotungamirwa naBishop Mwazha vanoti vachange vaine musangano mukuru uchatanga mangwana mudunhu reWest Virginia muno muAmerica, apo pari kutarisirwa zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva pasi rose. Mufundisi Mugobogobo vanoti gungano iri richange richinamatira zvizvarwa zveZimbabwe mune zvese zvazvinoshuvira. Vanotiwo vachanamatira kuti nyika iite sarudzo dzisina mhirizhonga gore rino. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 namufundisi Mugobogobo nezvenyaya iyi.
Hama neshamwari, madzimai nedzimhuri dzose muzita raJesu Kristu, African Apostolic Kereke inotungamirwa naArchbishop Paul Mwazha iri kukukokai kumvuserere huru ichaitwa paPotomac 11 Tabernacle Way, West Virginia, muno United States kupera kwesvondo rino. Minamato ichaitwa nguva dzakadai. Musi wechishanu, June 23, 2023, kubvira nguva dzenhanhatu kusvika nguva dzesere. Musi wemugovera, June 24, kubvira nguva dzenhanhatu kusvika nguva dzesere mangwanani. Sabbath service kubvira nguva dza10 a.m. kusvika nguva dza2 p.m. Munamato wamanheru kubvira nguva dzenhanhatu kusvika nguva dzesere. Munamato wokuonekana nokutenda Mwari pabasa raanenge abata uchabatwa nenguva dzenhanhatu kusvika nguva dzesere mangwanani musi wesvondo.
Zvakakosha sei kuti pange paine misangano yakadai nyanya iko kuno kumarimuka?
Chinhu chakakosha kwazvo kusangana tichisimbisana uye tichimuimbira nokumunamata, nokuti ndozvakafanira Mwari wokumusoro-soro Jehovha ana masimba ose. Sezvavakaita paJerusarema, vakanga vachimba musi wePentekosta vachinamata, mweya mukurukuru ukadurirwa pamusoro pavo, zvipo zvikadurirwa pamusoro pavo, vakabata basa raJesu Kristu rinoshamisa.
Pachange paine vamwe vavhangeri vanobva kune dzimwe nzvimbo here?
Jehovha watirangarira, watuma Bishop Muteta vari best in the UK, vari kuya nevafundisi vavo nevavhangeri vanobva kuCanada nevamwe vanobva kuTexas kuzotishumira mudunhu rino. Bishop Muteta vanobata dunhu rino rese reAmerica nemaislands, Europe kunobata kuRussia, Australia nenorth neeast Africa. Saka tose tinokokwa muzita raJesu Kristu. Vanoda transport kana kunzwisisa zvimwe, mufonere muvhangeri chofamba pa 469 493 7185, kana kundifonera ini mai mufundisi Mugobogobo pa 240 907 7262.
Vanga vari mufundisi Moira Mugobogobo vekereke African Apostolic Faith inotungamirwa naBishop Mwazha vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari parunhare muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America, tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyaya yekushandisa umhizha hwechizvino zvino kana kuti artificial intelligence iri kunzi nevamwe inogona kukanganisa mararamiro evanhu sezvo zvakawanda zvinenge zvoitwa nemichina inonziwo inenge yofukura zvakawanzika mararamiro evanhu. Asi kushandiswa kweumhizha nehumhetura hwendege dzemhando yemadrone nezvimwe zvokutora mifananidzo zvakaita semathermal camera kunonzi kuri kubatsira zvikuru kuvhimwa zvisiri pamutemo, kudzivirira kuvhimwa zvisiri pamutemo kwemhuka dzemusango dzatarisana nekutsakatika dzakaita sechipembere, nzou nedzimwe kuSouth Africa. Kunyange hazvo mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevachada kukwikwidza musarudzo dzegore rino vakawanda vakakwanisa kusvitsa magwaro avo kumatare enomination court nezuro vachinyorisa zviri pamutemo. Panonzi pave nerimwe dambudziko richasangana nevakawanda rekuve nevanhu vaviri kana kudarika vanobva kubato rimwe chete vachikwikwidzana. Bato rinopikisa reCCC riri kupomera sangano reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ mhosva yekuunganidza masignature aidiwa kuti munhu akwanise kunge achinyora zvavanonzi vakabatsira nazvo kunhengo dzebato iri vainyunyuta kuti dzigokwanisa kukwikwidza musarudzo dziri pasi pebato iri. Izvi zvinonzi zvichaita kuti mavhoti atsemurwe nepakati. Asi veFazi avo vanonzi isangano riri pasi pevasori vari kuramba zvipomerwa izvi. Izvi hazvisi kubata bato reCCC chete. Kubato reZANU-PF varikuwo vanonzi vakanyoresa kukwikwidza vakazvimirira mushure mekunge varasiswa nebato iri. Imwe nhengo yeZANU-PF vaSevhia Kasukuere ndemumwe muenzaniso unonzi uchatsemurawo mavhoti mubato reZANU-PF. KuMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora kunonzi kune matambudziko akowo mushure mekunge nhengo dzakawanda dzakundikana kunyoresa nemhaka yekushaya mari, vamwe vachiti vakanga vavimbiswa nebato iri kuti vachabhadharirwa mari asi hazvina kuzoitika. Asi bato iri raramba mashoko aya richiti harina kumbobvira ravimbisa kuti richabhadharira nhengo dzaro mari dzaidiwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vatawanda zvokora vebato reCCC pamwe naDr. Simba Mavhaza veZANU-PF. Totanga nekunzwa kuna vadzokora kuti bato ravo rinoti kudii nenyaya iyi.
Zvinhu zvakafamba zvakanaka nezuro, makandidates edu ose akaisa mapepa avo kunonoka, zvogona kunge zvakanonoka, asi munofanira kuziya kuti tiri kushanda nemhuka yakaoma. ZANU-PF inenge yakatigarira kwese kwese. Takazoonawo zvedu pamberi apo kuti ZANU yacho nekutya kwairi kuita nekuziva kuti vacharakaswa musarudzo iri kuuya ina President Chamisa, vakatora bato ravo rinonzi FAZ ravakagadzira kuti rikanganise kufamba kwemaelections. Rakanga ratonyoresa kudhara vanhu. Makandidates edu akatozosvika kwatove nemamwe makandidates. Makandidates iwaya kuratidza kuti vakatoita kuisirwa mapepa avo vasiri kutori kuzeki kwacho, vakabhadharirwa mari. Saka izvi zvinhu zvinokatya madza. Saka tiri kuti nyaya iyoyo ngaigadziriswe kana kuchiendwa kumatare edzimhosva, kwotoendwa kumatare edzimhosva nekuti imhosva iyoyi yakatoparwa.
Vamavhaza, pindurai tinzwe shoko riri kutaurwai.
Munoziva zvinoonesa nezvekuti pfungwa shoma dzinoremera vatenzi nebasa. CCC iri kuremerwa nepfungwa shoma dzayakaratidza. Vanhu vazhinji kunyanyanyanya kuBulawayo vakaregista vairi vairi paconstituency vese vachibva kuCCC, vese vavo vanhu vakatokombita muthe selection process yavakaita. Saka handizive kuti pavaikombita ipapo vakanga vari veZANU-PF. Saka nyaya yekuti munhu anenge atadza kuronga zvinhu zvake opomera vamwe, aiwa iro igaro ziva iri. Uye zvechepiri, muda kuti muone kuti kune dzimwe nzvimbo seBulawayo, much east, much central, local government sits, CCC yakatoshaya vanhu, vanhu vamirira ikoko. As we speak now, those are the areas iwayo tatopinda and opposed. And aisinya yote tinga blame zanu pefu mboza katika mutaundi me blawa yu mutaundi chaimo zingwe zibote kati ya nasiana pama tanda vumai mangwana muzupa gadzirisa
wadzokora batu renyo rine uruziwe rukutu uyu ne uyu ne uyu wa munga tinongeza rukunzi waka nyore sa zirikunzi kwa mteme kwa batu iwa
tukuto ziwa zakaitika zavaru kutawara Dr. Mavaza izo ndezve kunyepa ndezve kugotswa tsuro isu mukatarisa list yakaiswa iri kunzi vanhu vakanyoresa vari vaviri vaviri vari muHarare avatoripo original list yedu yatanga takaisa yevanhu vatatu iya ndozvakanakira kurongeka kutakatouya takatobata bepa ranga rine vanhu vatatu kukaitwa press conference vanhu vese ivavo varipo vari vatatu vatatu avapo pane vanhu vatiri kuona vari kungonyuka sehoho vachiti ndova kumirira TPC.
Dr. Mavaza, handifunga kuti chinhu chitsva kuti vanhu vanga vachinzwa nhasi kuti fazi iri kushanda nebato reZANU-PF.
Vari kupembedza fazi kuti iri kutsvagira ZANU-PF rutsigiro ramunangagwa. Mafungiro avo tinongovaomberawo mumaoko, ndoo mafungiro ari mako. Chokwadi ndiye kuti fazi kunyange basa ravanoita havaite basa rekumbunyikidza vanhu kuti vavhotere ZANU-PF. Hazviite saizvozvo.
Ndopeta hangu chirongwa kuna wadzokora ndoti saka bato renyu rine nguva here yekuti muchaenda kumatare
isu tinotevedzera mutemo wenyika kana paine zvinenge zvisina kutifadza tinoita zvinotaura bumbiro remutemo tinoenda kumatare edzimhosva asi hazvitimise kuita urongwa hwedu hwekuti tichinje Zimbabwe tisunungure nyika yedu yeZimbabwe tinenge tichikambena tinenge tichiita basa redu rekudzidzisa vanhu vedu kuti vazive vanhu vavo vekuvhotera Saka tinoramba tichingokurudzira vana veZimbabwe musatyisidzirwe endai munovhotera for change munovhotera vachamisa tigadzirise nyika yedu
Dr. Mavaza kuZANU-PF tiri kunzwawo zvakare kuti kuchasplita mavhoti ikoko zvinokanganisawo zvakadii bato renyu musarudzo
ano bato redu harinakachariri kutya vadzokora vari kukanganwa kuti vamugabe vasati vafa vakasiya vadhoneta dzimwe nhengo dzedu kuTPC nevamwewo vakabuda mubato vakanzi endai kuTPC ndokwavari kana vachinge vakutovhoterwa mavhoti ari kutospitwa ndeTPC nekuti vagara vastori vedu hatina chatiri kutombotya kana chatiri kutombofunga hatina ruvengo navo uyezve kana tikatovaona ti tinonwa tese ice cream tinovapa hakuna kana dambudziko saka musatya henyu mhuri yeZimbabwe so pakupedzisira tinotaiwa endai munovhotera ZANU-PF musangano wenyu munoona migwagwa tiri kuvaka zvipatara zviri kugadzirwa
vanga vari Dr. Simba Mavaza vebato reZANU-PF vari parunhare kuBritain neStudio 7 manzwo kubva kune vakafanobata chigaro chesachigaro weTPC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7 Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu nematambudziko zvikuru yemari ari kusangana nemadzimai ari kuda kukwikwidzawo zvikuru pachigaro chemutungamiri wenyika kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 ne 7255 shortwave. Sezvongwe yedu yapera regaiti mutarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vanogona kusvika 10 nevaviri kana vamwe vachine zvichemo zvikatambirwa neZeki nematare. Vanachiremba kuparire Nyatwa Hospital nhasi vari kuvhiya mumwe murwere wemwoyo zvakapedzisira kuitwa makore mashanu adarika. Vekereke yechipostori yekwaMwazha voita musangano mukuru muAmerica kutanga mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana Kana mshida kutitumira tsamba mbosha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Anokuoneka ene mufaro, njini wenyu, Jonga Kandemire, ndiri mu Washington DC, ndikusiyemina Gibbs Dube.